ini chakaita kuti ndi nyore nziyo ye Studio 7 iyo inonzi Studio 7 ine kuti ndakarangarira kubva nguva refu ndiri munhu akateerera Studio 7 kubva mukati megore ra 2006 ndaiindrojuswa nemuzukuru wangu anonzi Roko saka kubva ipapo zvakandifadza zvikuru kudzama richingoitevera saka mukufamba nemukugara takati no ndingaitaiwo chii chatingatenda vashamariri vedu vanobata basa usiku namasikati vachitora nhau pakasiyana siyana panorima panogozha vachitipa nhau dzichienda mberi saka zvinhu zvakaita kuti ndide kuimba uye futi nemushure mukutisiya kwakaita baba banga natete Sangira Nyaira ndakarwadziwa zvikuru no zvakakosha kuti vanhu vachiri vapenyu tivatendewo uye futi tivaimbirewo nziyo kuitira kuti navo vafare sesuwo vateereriwo zvinoita navo vave vanonzwa kufara nokuti zvinhu zvakakosha zvandakaona izvozvo kuti tiite chinhu chakaita saichocho
aka kambo kenyu kekutanga here muupenyu kuimba kwamaita uko
aka kasi kambo kangu kokutanga ndofunga kambo kwe6 nokuti kune kamwe kambo kandakambotanga kuimba ndichiimbira radio yeSouth Africa Ekwezi FM yeChindevele chemupumalanga zvinova izvo zvakazoita kuti ndirambe ndichiimba ndikabudisa nziyo dziri 2 unoedza kuti nasuno katikatarisawa paRadio Kwezi FM iyoyo panouya mushamarara anonzi Big Show kuma5:05 bamburo svika 5 panongotambiwa promo yandirenga ndichitaura ipapo saka zvakaita kuti ndizoita dzimwe nziyo dzandakaita maringe nokuimbira rwendo kufamba tikazoita futi nziyo yandakaimba nechizvarwa chesouth africa chinonzi Paul Culture iye achiimba nechindevele maneshona kudzamara tazobudisa inziyo yech6 inova inonzi Studio 7
chii chikuru chamungati chakakukosherai pane penyu restudio 7 zvekuti mungasvika pakuburitsa kambo
tizvamunoziva Voice of America VOA Shona VOA Ndevele iredio yakakosha iredio inobata zvinhu zvinoitika iredio inobata zvinhu zviri pasi pasi zvinhu zvakaomarara zvisingafungutwa nokuona zvinoitika ndoo chinhu chakaita kuti ndide redio iyi kumakore 16 ndateerera ndakaona zvakakodzera kuti ndigone kunyora nziyo ndigone kuimba nezve Voice of America nokuti iredio yakakosha uye futi inopa vanhu vateereri opportunity dzakawanda uye futi ichifonera futi vateereri nenzira dzakasiyana siyana saka zvakaita kuti ndisarudze redio iyi nevatori venhau ava nokuti vanoshanda kushanda kwakaomarara dzimwe nguva vashanda zvinorwadza vashanda zvinosivisa asi nhau dzichibuda saka zvakaita kuti ndivaimbire ndivatende nebasa guru ravanoita kuti vanoita basa guru rakakosha zvikuru nokuti ndo vatori venhau vandaka tora nguva refu for 16 years ndichivateerera saka zvinhu zvakandipa shungu izvozvo kuti tivatende vasiri vapenyu tichitenda basa rinoti Mwari denga vari kufadza vakomborere
vanoda kuteerera kambo kenyu aka mufundisi moyo vanokavana papi
ndoda kukurudzira veruzhinji vana vezimbabwe vanoda kunzwa nziyo inonzi Studio 7 vanoenda kuyoutube kwashadi moyo votsvaga ipapo moyo wasezimbabwe voti Studio 7 vanobva vaiwana vobva vanzwa nokuti isongo yakakosha.